yomazeyo tavane pamwa wazikaziva ako tane elses commission yaka establishwa tavane macommissioners nave na secretary na chairman ne macommissioners saka ndivo vakurana zvinoisanga vamawelfare evashandi including oinini ndovaoemploya mani
oho zvakuda
ivavo ndovamunotobata asi dei yanga iri nyaya inonangana neministry kana yatova emaemployers inini navo tangofana
aha pakajeka
tinotoemployiwawo tese pamwe chete ndozosiyana hazvo kuti aya manesi ava ma-support services asi tose tinenhiki tava necommission like public service commission tane health service commission ina chairman na secretary nemacommissioners
aha tinotsvagani ikoko uko mungaitawo ruzivo rwekuti ndiani watingatsvage ikoko
Alright, pane pana pane newly appointed secretary wacho regai tikupei namba dzake otaura naye
munenge mabatsira
hanzi vatautsenga nenyaya
vari kuchema vari kuti hanzi hatisi kunzwikwa nyaya yatiri kuchema yekuti mari yatiri kutambira ishoma tiri kudawo kuti mari ndo zvavari kutaura
aiwa regai tikupei nhamba dr pasi ndo vasecretary for health service commission